Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvitatete 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Vanopedza mamiriyoni mazhinji pamunhu nemunhu vachienda kunorapwa kunzi. Vaitora mari iyoyo vachiisa muzvipatara zvedu naivowo vairapwa pakanaka asi havadi.
Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantin Chiwenga vakadzokera kuChina zvekare kunoonekwa nana chiremba.
Zvose zvaiitwa nehurumende zvaiitwa kumusoro kwavari uku pamwe zvinovabetsera ivo vane mari nechekare vana mabhizinesi vainzi mabhizinesi achapuwa mari yakati kuti akwanise kucreata mabasa vachikangamwa kuti aiwa kuti mabasa anga achicreatwa munyika zvinobvira kuti vari pasi ava from the bottom up vari pasi ava ndo vanenge vatanga vasimbiswa noupfumi kune uchiinda kwavari voana mari vondotenga kuti bhizinesi ikwanise kuzodii kuzocreata mabasa.
Hurumende inokurudzirwa kugadzirisa nyaya yemari munyika kuti vanhu vasaramba vachirasikirwa nemari dzavo sezvakaitika muna 2019. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantin Chiwenga vanonzi vakasvika muChina nezuro kuti vatariswe navana chiremba. Bepanhau reHerald rinoti izvi zvakaziviswa nezuro nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pavakakumbira vemakereke kuti vanamatire vaChiwenga. VaMnangagwa havana kutaura kuti vaChiwenga vanodzoka kumusha rini, vachiti chete vachakurumidza kudzoka. VaChiwenga vakadzoka kuZimbabwe mwedzi wapera mushure mekugara kuChina kwemwedzi mina vachirapwa. Vamwe vanoti kurapwa kunze kwenyika kuri kuitwa nevakuru veZimbabwe zvinoshatirisa nekuti vakuru muhurumende vari kudzinga vana chiremba mabasa muZimbabwe ivo vachienda kunorapwa kunze kwenyika. Vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts, Dr. Chipo Ndere, vanoti umbindindoga huri kuratidzwa kuvanhu nehurumende hwasvika pasi zvisina kunaka. Dr. Ndere vanoti Zimbabwe ine mari yokupa vana chiremba, asi hurumende inoda mari iyi kuti vafambe-fambe kwese kwavanenge vachida vasina basa nekuneseka kuri kuitwa vanhu munyika.
Zvinoratidza kuti ivo vanokoshesa utano hwavo kukunda vamwe vanhu vese. Ivo vanoti madokta hapane kuwedzerwa mari, havana basa nekuti zvipatara zvedu zvine mishonga here, zvine varapi here, zvine magetsi here, asi ivo vanopedza mamiriyoni mazhinji pamunhu nemunhu vachienda kunorapwa kunzi. Vaitora mari iyoyo vachiisa muzvipatara zvedu naivowo vairapwa pakanaka asi havadi.
Chii chamungataurira hurumende ende kuchinzi munokwanisa kutaura nomutungamiriri wenyika, mungati chii kwavari nezviri kuitika izvi?
Ndinoona kunge zvinoratidza vanhu kuti hurumende haina hanya navo, asi iyo hurumende iwo ine opportunity iko zvino kuti varatidze vanhu kuti vanokoshesa utano. Dai vaisa mari muzvipatara, zvipatara zvagadziriswa, dai vapa mari kune vana chiremba vakwanisa kubhadhara. Munoziva mwedzi uno chete chete tanzwa kuvanhukadzi vazhinji vafirwa nevana, vachibatsirwa nevana nekuti hakuna vana chiremba vanokwanisa kuita ma-C-section. Zvakanaka kuti vakadzi vanogona kubatsirwa nanyamukuta kana delivery iri easy, asi madelivery mazhinji atinawo kumusha kwedu ndeyekuti mwana anenge ari muposition yekuti panoda kuitwa C-section. Pachidiwa C-section panodiwa chiremba. Zvino vana chiremba vasipo, vana vazhinji vari kufira mudumbu. In most cases are serious, maine mwana vese vari kufa. Saka zvinhu zvinotonida immediate attention. Ivari kuona kuti upenyu hwa general hwakakosha, hatizvirambe. Asi upenyu hwemamillions and millions hwakakosha sevasiri kuisa emergency nekudhila nemamiriro akaita zvipatara zvedu.
Dr. Dendere, nyaya iyi inenge yava nenguva ichingoramba isina kugadziriswa. Pane imwe nzira yekuti zvinhu zvingagadziriswa here?
Zviri simple. I think mari iripo, haisinei kuti mari hapana. Tikatarisa kufamba kunoita vanhu ava, mari iripo. Vanongoramba chiri kuisa mari panodiwa nevanhu. Mari iripo. Zimbabwe haina problem yekushaiwa mari. Mari iripo, mari vanayo. Dai vangonzwa tsitsi vaisa mari painofanira kunge ichienda. Madokta arapwa, mishonga yatengwa, zvinhu zvagadziriswa.
Munofunga kuti hurumende iyi inokwanisa kunzwa zvinotaurwa navanhu ikanzwa tsitsi?
Handifunge kudaro sezvamataura kuti nyaya iyi yane nguva ichitika. Kune vari kutireka strike, I think tapfuura 80 days iko zvino. Saka hurumende iyi ihurumende isina basa nazvo. Vanongokoshesa zvepolitics. Tikateerera maspeech avo vanenge vachingotaura zvokuti hatidi vanhu vanoita mademonstration, hatidi vanhu vanotaura zviri pasi pemwoyo wavo. Ndosvika zvinhu zvakavakoshera. Izvi zvegovernance chaizvo havana basa nazvo. Vanongoda kuramba vakasimbirira pachikamu.
Dr. Dendere vepawa Leslie College kuMassachusetts vari parunare nestudio 7. Zvichakadaro, vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mamiriro aita zvinhu munyika anoratidza kuti hurumende haina basa nevanhu. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti kuenda kwavachivengamiri kwemakungwa kunorapwa vachiramba kugadzirisa vana chiremba zvikwanisiro zvavo muZimbabwe zvinoratidza kushahanya neruzhinji rwevanhu vanove ndivo vanobhadhara kufamba nekurapwa kwavachiwenga.
Vachiwenga vanoenda mhiri kwenyika kuChina kunovhenekwa utano hwavo nemari dzenyika, mari dzemitero yevashandi veZimbabwe, vachisiya zvipatara zvemuZimbabwe zvokagwadama zvisina mishonga, vanachiremba vasingakwanisi kushanda. Ndizvo zvinonzi nevakuru, hakuna chembwa tenzi vararira mutakura. Vanhu vari kutambudzika muZimbabwe, vakuru vehurumende vanorapwa kunze kwenyika zviri nyore, asi ko ruzhinji rweZimbabwe rorarama seiko?
Munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Vakuru venyika vanofanira kutungamidza utano hwevana veZimbabwe nyika yese, nekuti bumbiro remutemo weZimbabwe rinotaura pachena kuti munhu wese ane kodzero yekuwana kuwaniswa utano hwakakwana. Asi iko zvino hazvikwanisike nekuti vana chiremba havana zvikwaniso, havakwanisi kushanda, zvipatara makliniki zvakavharwa. Asi vakuru vachiwana mikana yevashoma yekunorapwa kunze kwenyika zvinosuwisa.
VaDewa Mavhinga vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kuyambira hurumende kuti inofanira kugadzirisa nyaya yemari kuti vanhu vasarasikirwa nemari dzavo sezvakaitika muna 2019. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University vanoti zvirongwa zvehurumende hazvifaniri kukonzera kuti vanhu varasikirwe nemari dzavo. Naizvozvo hurumende inofanira kutarisisa zvakadzama kuti muna 2020 vanhu vanokwanisa kuwana mari dzavo dzavanenge vaisa mumabhangi.
Zvakanyanya kutambudzika kwavanhu veZimbabwe kwatora nguva yakareba gore negore kuchitwa mapromise okuti zvinhu zvichanaka, asi zvinhu zvisingaratidzi kunaka. Tichitarisa kunyaya dzeupfumi, tinoona kuti mari chaiyo yokubata mumavoko umu inenge iri kushayikwa ichinetsa. Inobatwa mumaoko acho imomo inenge yakange ichiteksiwa zvakanyanya chaizvo, 2% yakawedzerwa pamusoro pe15% yanga irimo yesales tax. Tozosvika pakati pegore apa mari yainzi i1:1 neus dollar yakabva yangonzi haisisiri 1:1, dzasiyana. Marwadzo vanhu vomuZimbabwe achibva awedzera zvekare kuti mari yavaiunganidza ichikwana zvimwe zvaivakwanira yakanga isati ichakwana zvekare. Zvinhu zvomuzvitoro zvobva zvokwira, zvimwe zvichishaikwa zvimwe zvichikwira, namo ichinonyanya kuwedzera kuvanhu. takaona zvekare kuti kushaikwa kwepeturo hakuna kunge kuchiita nani. So kupromisa kwakuita vanhu kuti zvicharamba zvichiita nani, magetsi ari kuwedzera achitoratidza kutoshaikwazve. Saka upenyu hwakanga hwapromiswa vanhu kuti hucharamba huchiti nakei handina kuhuona kuchinyanya kunaka. Ndotoona upenyu hwezimbabwe hwakanyanya kunyanya kuomera vanhu chaizvo, tichizosvika kunopera kwegore kudaiwo mabhizinesi chaiwo mamwe ari kutofara.
Kana makatarisa kwatabva kwese uku, munoona sekuti papano kuedza kugadzirisa zvinhu here?
Mavonero andinoita ndokuti kugadzirisa zvinhu kwacho vanenge vaiedza kuzviita kumusorosoro kwavaruko, vasinganyanyisi kutarisa zasi, kwatinoti on the ground, kumunhu uri kuzasi zasi. Kwatinoziva kuti munhu uri kuzasi uku akanga apiwa mari kana kuti kupiwa mikana, mumwe ndivo vanosumudza ikonomi, ndivo vanosumudza mabhizinesi, nekuti ndivo vanotenga vanhu vokuzasi uku. Asi vokuzasi uku ndivo vakanga vopedzisira votekisiwa zvakanyanya mutero uyoyu. Pane mari yavainayo, mari yavainayo zvekare iyeyi yaakunzi haicharemi sokurema kwayaimboita, saka haisina zvaichatenga. Saka ndoona sokuti zvose zvaiitwa nehurumende zvaiitwa kumusoro kwavari uku, pamwe zvinovabetsera ivo vane mari nechekare, vana mabhizinesi vainzi mabhizinesi achapuwa mari yakati kuti akwanise kucreata mabasa, vachikangamwa kuti aiwa kuti mabasa anga achicreatwa munyika zvinobvira kuti vari pasi ava, from the bottom up, vari pasi ava ndo vanenge vataka vasimbiswa noupfumi kune zvichiinda kwavari, vowana mari vondotenga kuti bhizinesi rikwanise kuzodii, kuzocreata mabasa. Saka zvavaiita handioni kuti zvaibatsira munhu wapasi pasi. Wapasi wakaramba achimbonyanya kurwadziwa, ivo vokumusoro uku vachiramba vachiita zvirongwa zvinenge zvinovabatsira ivo pachavo.
Vanoongorora zvemabhizimisi nezveupfumi hwenyika vanoti Zimbabwe haingakwanisa kuita rimwe gore rakaita sa2019. Imi munoona sekuti 2020 ikabuda sezvakaita 2019, zvinhu zvingafamba chii chamunoona kana zvinhu zvikasachinja apa?
Kana zvinhu zvikasachinja hapa, ndinoona sokuti vanhu vacharamba vachitambura zvokutosvika pamwe kufane nzara chaiko. Tikavona kuti gore ratakatarisa iri mvura inowanza yairamisa vanhu mukurima oma, haisi kunatso kuonekwa kuti ichawanikwa yakakwana here vanhu vakwanise kuibvisa, ivo vasina kunge vanyanya kuibvisa zvekare pana 2019 iro riri kupfuura iri. Ndinotarisirawo kuti hurumende muna 2020 umu ikwanise kuramba ichicreata atinoti maopportunity zones ayaya, okuti vanhu vakwanise kuona zvimwe zvavangabatsirikana nazvo vari kumusha ikoko. Nekuti zvataa kuona ndezvokuti vokumusha vanenge vari kukangamukwaka, saka vanhu vose vava kumhanyira kumataoni ikoko. Mataoni aakuwandirwa nezvakawanda wanda zvazvichakwanisa kuchengetedza vanhu. Saka mugore ratakatarisa iri hurumende ngainyanya kutarisisa uri kumusha musha ikoko, haakwanisi kugara ikoko achizvibetsera ikoko, pamwe nokudzidzisa vari kumusha zvekare kuti vakwanise kuona maopportunities ari kumusha ikoko, vasumudze ikonomi kubva kumusha ikoko, upfumi hwenyika husumuke kubva kumusha ikoko huchiinda zvose kuzosvika kumusoro, kwete kuti hubve kumusoro huchidzaka zasi. Nokuti hunoratidza kuti hakusi kusvika upfumi zasi uku, kuri kungogumira kumusoro kwavari ikokoko.
Hurumende chainofanira kuita chii tichidotanga gore ra2020? Chii chavanofanira kuita kuti zvinhu zviimprove, zvinhu zviite nani, tisaita rimwe gore rakaita sa2019?
Ndokurudzira hurumende kuti itarise kunyaya dzemari, nokuti kana nyika ichinge isina mari kana kuti mari dzaiinadzo kuhurumende uko dzisingashandisi zvakanaka, rubatsiro rwatinotarisira kubva kune dzimwe nyika kungava rubatsiro rwamadonation, kungava rubatsiro rwokuti dzimwe nyika dzikwanise kuuya dzichizoita mabhizinesi muzimbabwe, hakuitiki rubatsiro irworwo. Nyika yedu haina mari, saka hurumende tinowa ichipromisa kuti tichati imwe mari iwanikwe ma10 dhora nama20 dhora, asi kuti zivo tinowanikwa papi hatizvioni izvozvo. Vanhu vakatamba krisimusi vasina mari. Saka kunyaya dzemari uku ndokuda kuti hurumende isimbisise, iratso kuona kuti mari gadzowanikwa mumabhengi, vanhu vave nechivimbo namabhengi sezvaiitwa makare kare ayaya, kuti kana vakawana mari vokwanisa kunobhenga kubhenga. Kana mari iri mufoma wemaketi mabengi miyomu ino kwanza kushaniswa ni nyika yose yizwane asira navasila chivimbo ne mabengi nukuda kwe mitemomu ya urumendi yukuti marino kwanza ya pera kumabengi kwanza marino za hiko indaka isa mari yangu ikoko saka dambuzikore marino liru urumendi gaina tobuda pachena inato kungeishi seven za shukuru mkureta katarisa ya kuti mari waniko no nayo kanayo waniko no nayo uchazo ishandi sabo usina umari kurenga itengesa za ano tengesa achiwana tuwa kusumuza kwa tika ita ekonomi koko pasida kukadzili swa dambuzikore mariri atina kwa tino nyanyo kuvona kwa tino nyanyo kuinda senyika ichizo betere kala na wanu wae
Muzina fundo Elliot Masocha wa DeFry University ku Ohio vari parunare ne Studio 7. Chombo tarisa zviruma pepa nau anasi. Muherald mune nyaya pamusoro pekudzokera kuChina nezuro kunoonekwa nana chiremba kwemutungamiri kwemuchewezirwa mutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Muherald mekare mune nyaya pamusoro pekuurawa kwemupurisa nekukuvadzwa kwevamwe vakange vachibatsira kuchengetedza vashandi vepamugodhi weGood Hope kubattlefields vakange vachirwiswa nechikwata chevanhu vakange vaine mabhemba, matanda, masanu nerekeni. Mudaily News mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vave parumana nzombe pamusoro pevanhu vave kuzivikanwa nezita rekuti mashurugwi vari kufamba vachiuraya nekurova vanhu vachivatorera zvinhu. Zvichinzi hurumende iri kufunga kupa mvumo kumapurisa yekuti vapfure vanhu ava. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Moro yeZimbabwe, ini ndonzi James upadombo kuno South Africa. Nemwana ndiri kuita nyika vaimirira zvakaita zviri kusvodeka zvingaiti. Zvinosekisa bhatazvisekesi. One, hakuna magezi. Two, hakuna mvura. Three, hakuna chikafu. Asi vanhu vanongoti zvichanaka. Tinosvikira pakuita 20 years vanhu vachingoti zvichanaka. Otherwise inongozogumisira nyika yacho yatotengeswa vanhu inenge vatoikonewa. Hurumende yacho inenge yatodhakwa.
Ini ndoda kumbobvunzavo kuti vamunangarwa ndi president here kana kuti ndi sabhuku zvake kana kuti mupurisa wa sabhuku, nokuti muitiro wavanoita chaiwo chaiwo chero speech yavo hatisati tambova kuti speech yavo ispeech ya president, chero mamwe mapuresident emuafrica haiti savamunangavo.
Tinokukwazisa tokukwazisai vakuru vose vanotipa nhau dzinonakidza kudai dzokuti kana tikadzishaya chaizvo chaizvo zvino tinotonzwa kana nemarwadzo kana takanyaguta totonzwa nzara. Kutaura kwaita vamagari apo tokutenda kukuru kwazvo apo vataura chokwadi apo shuva vashaya mukana vemakereke vamwe vaona mukana wekuti vangataurawo nevatungamiriri venyika yavo nekuti haifanira kuzova chokwadi. Ndinewo zvandinondofara kana nzirangu ringafamba kuti tichiendawo iye mufundisi ataura zvataura muprofita magai apo kuti vagona kududzira dudziro zvake zvakanaka nekufamba neshoko rake, and waona kuti vamwe vake vanofamba na mukati mwejorodhani rake nejudhiya aid vamwe vari kupotseka mukufamba. Ndotenda kwako.
Makadiko ana mukoma Jonga nana mukoma Tanonoka, tinokutendai nenhau dzamunotipa dzechokwadi. Ini ndinoitwawo Mai Panashe, ndiri kuno Cape Town. Ndotangawo nekumhoresa baba wangu namai wangu vanoitwa baba namai Chipunza vari kumudzi padonzwe primary school. Ndomhoresawo vana vangu vanoti Leslie, Nalini, Defini naMunashe. Ndozoendawo kuHarare kuAirport kuOverspill. Ndinomhoresa Panashe nemunin'ina wangu mai Oprah nemurora wangu Peshi. Ndozoenda kushamba ndinomhoresa Inoki andikanganiwo kumhoresa mai Ramsi, baba Ramsi, Ramsi naReshio. Ndichiti makadini zvenyu tinoti mpinde goredza mwari wakuchengetei watirangarirewo tese tese.
Happy New Year tanonoka wande blessing zuru nava jonga kane miri pamwe chete navose kwazisa vose vanobata chirongwa ikoko ku studio 7 chikwaziso zvakare amai vangu vari kumusha uku kumaundarweni kumukumbura uku mai Gripet Masangano na mbuya vacho mbuya Bedhuru pamwe chete na sekuru vangu vabvumai Bedhuru uye zvakare nichikwazisawo vamwe vose kwamasangano nichiti muve negoredzva uye ndinoti Mwari vakuitirei zvakanaka. Tinotenda chose pamwe chete nemudzimai wangu Primrose Chikomo nichimukwazisa pamwe chete naambuya vangu pamwe chetewo zvakare natezvara wangu navose vakwamasangano nichiti muve negoredzva ndatenda.
Muri sei vamushamarari, ini ndinoitwa Simon Dube, ndiri kuSouth Africa Klerksdorp. Ndinogara kumusha kwangu kuri kuChipinge, kusa kuInje. Ndinokwazisawo mai vangu mai Wanda nababa Po namai Po na Justin Dube na Josephine Dube na Letkin Dube na Takudzwa Dube. Ndichiti Happy New Year, tionana 2020 muna December sharp.
Kadiniko kwa studio 7 hapo eshi inende netwa Peter Ngwenya kuno South Africa kuno eshi tirikuchema nemare dzetirikuwana kuno kumabasa tirikwanisa kuti tikwanise kusvika kumutavo kumusha tungochema vachimuti odenyi kedu wenge anaka takwanisa kushandira pedu zvimwe taikwanisa kuenda kumisha kunowana vabereki.
Makadive Studio 7, zita ndimahambe paDurban. Ndanduda otoro pamusoro panyati, nemimi vanhu veStudio 7. Takakuziya kuti musatore vanhu veZANU-PF vachitaura paStudio 7. Mukanwa mavo mune mate. Pane zvimwe zvinhu zvekuti unonge utonakidzwa nekuda kuteerera news, kasiko zvinodzima mazuva hatichatoteereri, nenyaya yekuti ungovhura redio unzwa kuti honorable muzvinafundo. Wakangonzwa kunge unyanyo yanonzi madhuku achitaura zvisina kana nebasa rese vanhu vamunokoka kuti vataure paStudio 7. Hamusadaro imi vanhu veStudio 7. Vanhu veZANU-PF vanoita kunge vane kosi yavakadzidzirai kunyepa. Haikona kupota muchidaro so. Izvozvo munoti vanaponyati vataura paredhiyo tsaona dzazodai. Pamene muchivatsvaga kuti vataure zvinhu zvakamirira zvinhu zvenyika zvaonekwa chiona kuti vatadzonzi yanga isingadairwi, vanga vachiti vari musangano. Kwaipa papa vabuda mumusangano vanhu veStudio 7 zvaita kunge makutengwawo nezanu iyi taimbo kutsigiraiwo bat makutoita kunge makutengwa nezanu.
Makadi vashamararo veStudio 7 mukomatano nokawande mukomajonga akandimire sister Marvelasi mukoma Mike Hove nevamwe vose vandisina kudana ndinoti muri sese ikoko. Ndinoda kutaura vamwe nenyaya yevanhu vemakiriki vasangana navamunangagwa vachitoda kuti vakudzire hurukuro. Hurukuro dzacho vanoda kudzikurudzira kunani, handi zvingorere pachena kuti munhu anopangwa kuita hurukuro namunangagwa ndivachamisa. Zvino kana iye vachingodaidza vamunangagwa chete vanofona sekuti zvavari kuita pane chinobuda ipapo kana kuti vari kutamba nemadhaka pasina mvura. Vanhu vemachechi ngavasada kuti powasha please shuku, nokuti kana ivo ngavangoenda pane nyaya vanozviziva kuti munhu anofangwa kuti vagare pasi ndivamunangagwa navachamisa. Saka ngavasasera vachipedza nguva vachida kungoti taungana zvikazodai, ivo vachinyatsokuona pane nyaya. Ngavasapedza nguva vachibatana kumeso vachitotipedzera nguva, vanotoita zvimwe zvinotozotishota. Saka inini hangu kutaura chokwadi ka chavanofangwa kuita vaifangwa kudaidza kuti vachamisa, nokuti kana vakangodaidza vamunangagwa chete hapana zvavaita. Its like vari kuudzwa zvokuita navamunangagwa kwete kuti ivo ndivari kuudza vamunangagwa zvokuita. Saka vanhu vemachechi ka mutiitire umushe zvechokwadi. Kana musiri kuziva zvamuri kuita zviri nani munyarare, tese tinonamata tiri kumachechi. But kana imi mukaona kuti hamusiudza zvamuri kuita ka ende futi kana muchitora side one ka hationi suti hapana zvamunenge muchititira, tinotogara tazvishora kare. Saka pane pasina kana chinobuda. Saka ndo zvangu zvandongoti wangu ndingotaurawo izvoro nhasi pazuva ranhasi tiri pano paSouth Africa kune Osprit.
Manzwa pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Ko imi munozviona sei. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana chiremba vari kurapa vanhu vane chirwere cheEbola muDR Congo vanoti kusvika pane zvino vanhu vanoita zviuru zvitatu zvine mazana matatu ane makumi masere nevatatu 3373 vanozivikanwa kuti vane chirwere cheEbola, asi zviuru zviviri zvine mazana maviri nemakumi matatu neumwe zvevanhu 2231 vakafa. Vana chiremba vanoti kurwisana kuri kuitika munzvimbo yeNorth Kivu neIturi kuri kukonesa kurwisana nechirwere ichi zvakakwana. Mutungamiriri weRussia vaVladimir Putin vakataura parunhare nemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vachitenda vaTrump nekuvaruma nzeve kwavakaita pane zvakanga zvichirongwa nevanopfurikidza mwero muRussia. Vakuru vaviri ava vanonzi vakakurawo pamusoro pezvimwe zvokudzidzana pakati penyika mbiri idzi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanomiririra dunhu reGeorgia muparamende yeAmerica vaJohn Lewis vazivisa kuti vane chirwere chegomarara chiri parwatata. VaLewis vanozikamwa zvikuru nekurwira kodzero nekusununguka kwevanhu vatema muAmerica. Vakamboshanda namufundisi Martin Luther King. Vana chiremba vakaudza vaLewis kuti chirwere chavo chegomarara chasvika pachinhano yechina kana kuti stage 4 inove nhano yekupedzisira pachirwere ichi. VaLewis avo vane makore makumi masere nemapfumbamwe vakapinda muparamende muna 1986. Kanonakidza zvikuru Basuka. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuChina zvekare kunoonekwa nana chiremba. Hurumende inokurudzirwa kugadzirisa nyaya yemari munyika kuti vanhu vasarasikirwa nemari dzavo zvekare sezvakaitika muna 2019. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.